isu tatanga kufonirwa kunzvimbo dzakatisiyanei siyanei vanhu vachikombulena kuti vachichema chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombai avangavasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira michovha bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko saka isusu tirikukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichidangoitawo firefighting here bhozi pane maoperator atakaona vaichema chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzadzikisa savanga vavimbisa ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba saka hachazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochiri kudhoswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba
saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hwezupwo hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana
tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vasida kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profit vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro nekuti iwo vanga vachiprovida bhazi voprovida madriver here mao manzuriro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupwo ipapo apo hamunezi zvanga zvichifambawo sei padhiri ravo ravakaita iroro saka zvinhu zvakachitotiisei
saka pane musiyano here wemari dzaadzichiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupwo nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko
pane musiyano zvinhu zvikuru like kwanga kuchito like mudhuze munana chingiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana otoni ikoko kwanga kuchajwa $2 mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhola kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvinyore vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi iyayo takachi takaendawo zvakafanana nekumaket kweya takachiona vanhu vakaita laini vakatovamirira vanhu vakawanda even nevamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasare vanikamari mumwe
mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupwo tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashoma shoma